Paramende itsva iyi inonzi ichange ichikwanisa kugara vanhu vanosvika mazana matanhatu nemakumi mashanu. Izvo zviri kunzi zvichabatsira nhengo dzeparamende idzo dzinonzi dziri kumanikidzana mudare reparamende riripo iko zvino. Vamunangagwa vapembedza hurumende yekuChina iyo iri kunzi yati ichapa mari yekuvaka paramende iyi pachena. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari mumiririri wemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza varumbidza zvikuru hurumende yeChina nekubatsira Zimbabwe.
Zvaita nyika yeChina ndizvo zvinonzi ushamwari hwakadzama. Ndo shamwari yedu unozviziva iwe kubvira kuhondo vakati pazvombo vakatrena. President wedu vamunangagwa nyamwe magamba mahombe akatrenwa kubva kuChina vakati katora nyika ino. Saka ushamwari iwo wakaramba tinawo kusvika nhasi, ende nhasi vabva vatitanga kutaparura. President vaparura nesuwo maMP tanga tiripo vachiparura kutangwa kuvakwa kweparamende hombe inenge yakanaka kupfuura paramende dzese dzemuno muAfrica paichapera kumakore maviri dimbo ari kuteera.
Vamwe vari kuchema-chema kuti kunyange hazvo Zimbabwe yanzi haisi kupiwa chikwereti pakuvakwa kweparamende, zvikwereti zvenyika kuChina zvakanyanya zvekuti inogona kuguma yave pasi penyika iyi. Asi vaparadza vati vanofunga kudaro havanzwisisi ukama weZimbabwe neChina.
China haina kumbopamba nyika pasi rose rino. China haina kufanana nemaAmericans, haina kufanana nemaBritish. Ende chamunofanira kuziva kuti unyatsoziva, vanhu vanyatsoziva nezvekuti zvataitirwa nhasi neChina zveparamende zvachizi chikwereti. Tangopiwa mari kungoti uri Zimbabwe uri shamwari yangu. Takukuvakirai paramende, taona kuti paramende yenyu idiki, inonzi muchirungu grand. Saka haisi chikwereti, igrand, kungopiwa mari.
Mukokeri webato guru rinopikisa reMDC mudare reparamende vaProsper Mutseyami vanoti ivo sebato vanotambira kuvakwa kweparamende itsva, asi havana kutambirana nekuparurwa kwechirongwa ichi navamunangagwa.
Chirongwa ichi chirongwa chatinogamuchira sebato. Asi hatina kukwanisa kunge tiriko. Dambudziko guru rataita kuti tisitadza kunge tiriko nderekuti grand breaking ceremony yanga ichitungamirwa navamunangagwa. Ende vamunangagwa tine chichemo chatiinacho chekuti nanhasi hatisati chagadziriswa nyaya yelegitimacy. Saka zvanga zvichizotishupa kuti vamunangagwa vouya paya paya kuti vanga vachiita grand breaking ceremony tozoshupwa tichizisimukai heitaisuo zvanga zvichizoita mutauro. Saka taona hedu kuti tisununguke zvinhu zvisanetsa tinge tisipo. Ndo zvaitika, asi hurongwa hwekuti tinge tine paramendi one tinoigamuchira.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Financial Services vaPersistence Gwanyanya vanoti ichi chirongwa change chatononoka kutangwa sezvo mukati meguta mange mazare hamusisina nzvimbo yezvivakwa zvitsva.
Tinoona kana taundi tine taundi inonyanya kuzoita congestion, vanhu vanowanda mutaundi. Saka chekutanga kubvisa zvivakwa zvikuru kubva mutaundi tichiisa kunze kwetaundi zvinoreva kuti ndokuchange kwakutanga kuitawo development dzenyika. Saka kazhinji zhinji munoona parliament ndo inotanga kubviswa imomo ichiisa kwakaita kunze kwetaundi ikoko. Saka izvi zvinhu zvingangova zvakanaka, zvinotanga kutaridza kuti ndo nzira yaakutotanga kuita development ichinda yakadaro.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Riki Mukonza vanoti zvinotaurwa nevatungamiri vezvematongerwo enyika zvakasiyana nezvavanozoita sezvo kuwedzera kukura kweparamende kuchipesana nekudzikisa uwandu hwevanhu vanopinda mudare iri.
Kuvakwa kweparamende itsva iyi yakakura kudarika iripo imwe nzira yekuudzwa nevanhu vari kutungamira kuti aiva nhamba yevamiriri vemapato muparliament haisi kuzodzika. Hongu tinoziva kuti namira zvakaita izvozvi muparamendi iripo izvozvi vamiririri havasi kunyatsokwana zvakanaka saka kuvakwa kweiyi itsva kuri kuitirwa kuti vamiriri vakwani vese mukati meparamendi ndozvandingati muchidimbu zvingareve hapana vamiririri vachazodzikiswa namba iyi haisi kuzodzikiswa ndo maonero andiri kuzvi
vamunangagwa vanoti kuchavakwawo mabhengi mahofisi mahotera nezvitoro pedyo neparamende iyi vakurudzirawo vanovaka dzimba kuti vauye kuzobatsira mukubudirira kwenzvimbo iyi vamwe vakuru vauya kumutambo wekuparurwa kwechirongwa ichi vatevedzeri vemutungamiri wenyika vakembo mohadi navakonstantino chiwenga nemakurukota akasiyana-siyana kuvakwa kweparamende iyi kwakatanga kutaurwa nezvako nevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vakazobviswa pachigaro nemauto vasina kuzadzikisa chiroto chavo ichi ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini evans zininga